This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina, Gumiguru 16, 2014.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Amai Grace Mugabe vanonzi vave kupinda nemweje mudziva, zvichitevera mashoko avo kuMashonaland Central ekuti dunhu iri ndiro rinobva mukuru wechikwata chiri kurwira masimba muZanu PF.
Vamwe varairidzi vanobuda musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vachibva vaumba rimwe sangano idzva revarairidzi.
America inobatsira masangano akazvimirira nemari yekuita mabasa akanangana nekusimudzira masangano aya.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika inoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vabuda pachena sadhiraivha wetarakita nhasi kuti havasi kutsigira kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru kuti vatore chigaro chemutungamiri wenyika pakongresi ichaitwa muna zviita. Izvi zvinotevera mashoko amai Mugabe avaudza vanhu muchipadze stadium kuBindura mudunhu reMashonaland Central kuti dunhu iri ndiwo muzinda wemunhu ari kutungamira chikwata chiri kuda kuzotora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vasiya chigaro ichi. Amai Mujuru ndiwo mukuru mukuru chete anobva kuMashonaland Central ari mupresidium yeZanu PF. Amai Mugabe vatiwo dhimoni rekunetsana rakazvarwa mudunhu iri vachiti ndimo mune vechidiki vari kushandiswa kuita zvemhirizhonga. Vachitaura vanomubindura amai Mugabe vati munhu wemudunhu iri uyo wavasina kudoma nezita ane chikwata chaari kutungamira muZanu PF uye anofanirwa kunokumbira ruregerero kuna vaMugabe nekuti akasadaro acharasirirwa navaMugabe sezvinoitwa vana vanenge vazvarwa vasingadive nevabereki vavo.
Mumashoko ari kuonekwa seasina njere mukati nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, amai Mugabe varatidzawo godo ravo nemunhu uyu vakati kana vaMugabe vakakundikana kubvisa munhu uyu pachigaro chake, iwo mbune nevamwe vachazviita pakongresi yemuna zviita. Asi mumwe wechidiki mudunhu iri audza vanhu kuti ari kushushikana nevamwe mubato iri vari kufamba vachituka vanhu vakasarudzwa. Mashoko aya anogona kunanganawo naamai Mugabe avari kutarisirwa kubatanidza vanhu asi vanonzi nevamwe vari kupedzisira vopatsandura vanhu nematauriro avo. Amai Mugabe vari kupeta misangano yavo kuMashonaland East Province mangwana. Hatina kukwanisa kubata amai Mujuru kuti tinzwe divi ravo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvimya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya tikavabvunza zvinoreva mashoko aamai Mugabe aya.
Hatiri kurova imbwa takaga mupini. Mashoko ataurwa namai Mugabe akanangana namai Mujuru. Tinoziva kuti panyaya dzemafaction zviri kutaurwa kunonzi kune faction yamai Mujuru nefaction yavamunangagwa. Asi varatidza kuti vatotora matii kuti havachadi mai Mujuru. Mashoko ava vataura akakora zvikuru ende ndo mashoko okutanga kubva muZanu okuratidza kuti mai Mujuru ndo vakanangwa namai Mugabe. Asi pane zvandakamboongorora mai Mujuru paaiti mai Mugabe paaitaura kuti pane vanhu vakati vanoda kundizvuzvurudza, pane vanhu vakati vanoda kundikweva murodhi. Ndinoona sokuti munyaya dzokurwisana nokutora kwemasimba kunofanira kunge kune vamwe vanhu vokwamai Mujuru kana kuti ivo mai Mujuru vanenge vakataura mashoko kuti kana vaMugabe vakange vasipo kana kuti ivo mai Mujuru kana pamwe vatora masimba kana kuti vachaita zvimwe zvinhu kupfedzi femili. Nokuti kutsamwa neukasha una mai Mugabe haungozi ukasha hwekuti munhu anongoda pawa chete asi kuti pane zvinhu zvakaitika zvatisiri kutaurirwa.
Vamwe mubato iro rezanupiefu vari kuti nyaya ikasagadziriswa panozogona kuguma paita kuti bato iri patsanuke nepakati. Zvingaitika here izvi?
Mamiri akaita zvinhu muzano izvezvi handifungi kuti zano inopatsanuka. Zano yakatobva kuhwina maelection aya chero kune vamwe vanopikisana nazvo. Apera ikaita 2/3 majority yayo inayo, ikatora local councils ese, ikakonsolidata power. And ruzhinji mukatora politics dzomu Africa kana the world over, maruling parties anenge ahwina maelection vachikonsolidata vane state power, vachikontrola economy yenyika, hazvigoni kuti vandopatsanurana after vahwina maelection. Chingatoitika ndechekuopozera zvatikuona zvikuita kuMDC, kuti kana mukadyiwa munotanga kunongedzana kuti azodyiwa sei. Zvino zano ine power, vakutonetsera kuti torishiya sei power riya. Plus izve chatinofanira kuziva ndechekuti muzano haukwanisiki kuti ubve muzano ugondorarama usiri muzano, nokuti zano ine zveinopa nezveinotora. Ndiye inopa vanhu mafarms, ndiye inopa vanhu land, ndiye inopa vanhu dzimba, ndiye inopa vanhu kana mashares mumakambani. Zvese vanhu vari mutungamiri wezano ana mai Mujuru, zvese vanozviwana caretakers of the party in power inotungamirwa navamugambi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vari parunare muHarare.
Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinonzi ratsemuka nepakati zvichitevera kusavirirana kunonzi kwanga kuri mumusangano uyu. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Sangano rePTUZ rinonzi ratsemuka nepakati zvichitevera kubuda kwedzimwe nhengo musangano revadzidzisi iri, idzo dzinoti dzatoumba rimwe sangano rinomirira zvido zvevadzidzisi. VaWilson Makanyaire avo vaive nhengo yePTUZ vanoti sangano ravo idzva riri kudaidzwa kuti Progressive Professional Teachers Union of Zimbabwe, uye vanoti kubuda kwavo muPTUZ kwakakonzerwa nemunyori mukuru musangano iri vaRaymond Majongwe, ava vari kupomera mhosva yekushanda nezanupf. VaMakanyaire avo vaimbotungamira PTUZ kumanikaland vanoti vaMajongwe vave kutungamidza zvido zvezanupf pamberi vachisiya zvido zvevadzidzisi vari munyika yose, avo vavanoti vari kudya nhoko dzezvironda.
Ndakapesana narii even tichiri kwaMutare, ataura mashoko akanga asingaenderana nestruggle. Ndikamusuura ndikati rei mashoko aenderana nestruggle. Tikafunga kuti unotendeuka rei atendeuki. Tikaramba takadaro tichingofamba tichifamba totonzwa tisi nyengwe nazvo. Anoziva kuti rei anokanganisa, but semunhu anongodawo struggle kana akangomubatirira kusvika zvoti aana irei izvo zvichaita izvo. Zvakazonditirwadza ndechekuti rei after my elections tawina tarakashona ZANUPF tabirirwa rei unokwira bachuru unopururudzira ZANUPF, unopururudzira vamugabe, unopururudzira $300 wotaurai nemuromo wake kuti government haina mari. Ah, ko toti rei angadaro kana government isina mari kungaasiyika zveinyeni. Kana iye ada kumira on the side of the government, on the side of the employer, ngachingosiya sinomira nemashanditienderera mberi.
Studio 7 yaedza kutaura navamajongwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yanga yakadzimwa muswere wese. Asi mutungamiriri wePTUZ vatakavafira zhou vanoti vaMakanyaire havana kumbogara vari muutungamiriri wePTUZ, uye munhu akabatsirwa nePTUZ apo ainge ava kuda kudzingwa apo aidzidzira kuva murayiridzi. VaZhou vatiwo vanoshuvira vaMakanyaire rakanaka muupenyu hwavo nesangano ravo, vachiti PTUZ haisi kuzofa yakapatsanurwa sezvo nhengo dzayo chaidzo dzichiramba dzichiremekedza sangano ravo. VaMakanyaire avo vakafanobata chigaro chemutungamiriri weProgressive Professional Teachers Union of Zimbabwe vati sangano ravo ratonyoreswa kuhurumende, uye vanoti ratove nenhengo dzakawanda munyika yose. Vaenderera mberi vachiti sangano ravo riri kuda kuti vadzidzisi vatambiriswe mari iri pamusoro pemadhora churu nemazana maviri. Pari zvino vadzidzisi vari kutambira mari iri pasi pemadhora mazana mashanu.
Isu tinotarisira mari isvika $1,200 at least. Atitaure zvepovhati tamuline, bhikozi povhati tamuline imari isingatokwani upenyu hwaticha. So tolote kana tichachi puwa mari ngapi 1200 at least that figure ndekuti tichararama.
Sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions ririkukurudzirawo kuti hurumende itambirise vashandi mari iri pamusoro pepoverty datum line. Zvichakadai vamakanya here vati vachakurudzira kuti vadzidzisi varamwe mabasa pakutanga kwegore rinouya kana hurumende isina kuwedzera vadzidzisi mari yavanotambira pachaparurwa urongwa hwekushandiswa kwemari yegore rinouya kana kuti budget. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakatarisirwa kutura budget regore rinouya mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBruce Wharton nhasi vapa rubatsiro rwemari kumasangano matanhatu ari kusimudzira upenyu hwevanhu munharaunda dzakasiyana-siyana. Rubatsiro urwu rwapiwa pasi pechirongwa chehomwe yeAmbassador Special Self-Help Program. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vange vari kupa rubatsiro rwezviuru makumi mashanu zvemadhora kumasangano aya, vaWharton vati chirongwa chavo hachinei nezvematongerwo enyika uye chakanangana nekusimudzira upenyu hwevanhu munharaunda dzavanogara. Masvondo mashomanana apfuura, vaWharton vakapa rubatsiro rwemari kune mamwe masangano matanhatu pasi pehomwe yavo, uye izvi hazvina kufadza vamwe mubato reZANU-PF vari kupomera muzinda weAmerica kushanda nenhengo dzeparamende pamwe nekupindira mune zvematongerwo enyika. vaWharton vati kunyange hazvo hurumende yenyika yavo ichipa rubatsiro rwemari yakawanda chose kuZimbabwe, chirongwa chavo chakanangana nekubatsira vanhu munharaunda dzavanogara nekutenga zvinhu zvakaita sezvigayo nekucheresa zviborani. Masangano awana rubatsiro nhasi anosanganisira Light to Disabled People of Zimbabwe yekubudiriro muHarare, Makokova Development Trust yekuvulawayo, pamwe neOrphaned Children Care Support Trust kana kuti OCAST yekubikita kumasvingo. Sachigaro veLight to Disabled People of Zimbabwe vaFarai Chikuku vanoti vachashandisa mari yavawana nhasi kuita mabasa emaoko kuti vazviriritire sezvo mabasa ari kunetsa.
Urubatsiro huchatitendedza kuti tidzadzise zvishuwo zvedu zvatinazvo pamusoro pekuti vanhu vakaremara vaone nzira yekuzvibatsira nayo, nokuti mabasa ari kutongonetsa kunyange maibhobhodhedhi zvino. Saka apa tiri kutiona kuti mukana watatozarurirwa kuti titangire vanhu vakaremara nzira yekuzviraramira. Tinotarisira kuti kana maprojects atiri kuita aya akabudirira, this is just the beginning.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muAugust vaEdmond Duna vanoti vachashandisa mari yavana kutenga mishina yekumenya nzungu pamwe nekukuya dovi. Vati izvi zvichabatsira nherera nevana vanotambura vanodarika churu chimwe munharaunda yeBikita.
Kumuzinda weAmerican Embassy tawana mari inosvika zviuru zvitanhatu. Mari yanga yakatarirwa kuti tinofanirwa kutsvaga mishina yekukuya dovi kuti tibetsere vana vanotambudzika vakaremara kusanganisira nenherera nevanasikana kunyanyanya kuti vabetserekewo kuti vakwanise kuzvimiririra.
Chirongwa cheAmbassador Special Self-Help Program chakatanga muna 1980 uye gore rega rega mumiriri weAmerica muZimbabwe anobatsira masangano akasiyana-siyana nemari inodarika zviuru zana zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Muzakanganwa vatereri kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hama yemushakabvu River Steenkamp yaudza dare remuPretoria nhasi kuti mumhanyi ane mukurumbira Oscar Pistorius uyo akawanikwa aine mhosva yekukonzeresa kufa kwemusikana wake anofanirwa kurangirwa zvaakaita. mutongi wedare anzwa matiwi ose vamwe vachiti Pistorius asaendeswe kuJerry asi kuti apika ari pamba pake vamwe vachiti ngapiwe mukana wekushanda munzvimbo dzeruzhinji senzira yekupika Jerry rake vamwe vachiti ngakandwe muJerry chaimo Pistorius anoti haana kuziva kuti munhu waakapfuura aive musikana wake sezvo aifunga kuti aive munhu ainge amupindira mumba make Asi hama yemufi Kim Martin anoti atambire chikumbiro cheruregerero chakaitwa naPistorius. Martin audza Dare nhasi kuti panofanirwa kuva nematanho akasimba kune veruzhinji kuti munhu ukapara mhosva yakadai haungoregererwi.
Makurukota ezveutano muEuropean Union akaungana muBrussels umwe ari kuita hurukuro dzepamusoro-soro panyaya yedambudziko rechirwere cheEbola uye kuti chingavhenekwe sei pavanhu vanenge vachipinda munyika dzemuEU. Musangano wanhasi unoitika mazuva mashoma mavhenekerwo matsva echirwere ichi ave kushandiswa munhandare dzendege muAmerica. Nhandare idzi idzo dziri mumaguta makuru dzinotambira vanhu vanobva kunze kwenyika kwakaita sana Guinea, Liberia neSierra Leone nenyika dziri kuWest Africa anonzi atanga kushandisa michina mitsva iyi kuti aone kuti munhane Ebola here kana kuti kwete.
Mauto emuAfghanistan abata vakuru vaviri vechikwata cheHakan chinodyidzana neAl-Qaeda. Chikwata ichi chinonzi ndicho chinorwisana unyanzvi hwemhando yepamusoro vanhu vemuAfghanistan pamwe nekurwisa mauto eNATO ari munyika iyi. Vakuru vakuru vanoti Anis Hakan, mwana wemukuru wechikwata cheHakan, akasungwa pamwe chete naHafiz Rashid mukurwiswa kwakaitwa neZuro.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa vati bazi ravo rinoda mari inoita mamiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora kuitira kuti rikwanise kugadzirira kurwisa chirwere chanetsa cheEbola. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvina nechidimbu mudunhu reWest Africa. Dr. Parrenyatwa vaudza Studio 7 kuti mari iyi inenge ichizoshandiswa mukudzivirirwa kwechirwere ichi sezvo pasi rose riri kuti chirwere ichi chinofanira kuparadzwa padzinde racho rinove nyika nhatu dzakabatwa nacho pari zvino. Vativo mari zhinji inenge ichizoenda kunodzidzisa vashandi vezveutano, vashandi vezvimbo dzekupinda pamwe nekubuda kuvanhu munyika pamwe nekutenga midziyo yakakodzera yakaita semaamburenzi nezvimwe zvekushandisa.
Dr. Parrenya twavatiwo miganhu yenyika inofanirwa kusimbiswa. Vatu veruzhinji vanofanirwa kuwaniswa dzidziso yakasimba yechirwere cheEbola kuitira kuti vagare vachiziva nezvechirwere ichi. Hurumende inonzi yakangopa bazi rezveutano mari inoita $132,000 iyo inonzi yose yakaperera mukudzidzisa vanhu nezvechirwere ichi. Veruzhinji munyika vanoti havasi kuwana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere ichi nenzira dzokuti vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Boka rezvekushanyirwa kwenyika reZimbabwe Tourism Authority rinoti dambudziko reEbola raitawo kuti nyika irasikirwe nemari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora sezvo vamwe vemakambani ainge ati achapinda munyika kumusangano weSanganai Hlanganani Travel Expo vakakanzura nzendo dzavo vachiti vari kutyira Ebola. Mukuzeya nezvenyaya iyi yeEbola tabata sachigaro wesangano reDoctors for Human Rights amai Rutendo Bonde pamwe nemukuru weManacare vachishanda vakazvimirira kuEngland Dr. Brighton Chireka. Tatanga nekubvunza Dr. Bonde kuti vanoti kudii nemashoko aDr. Parrenyatwa ekuti bazi ravo rinoda mari.
Kutaura kwakaita Honorable Minister Parrenyatwa kushuwa kuti izvo taingotaura kuti kugadzirira hakuna kukwana. Inoi ndo yatingati the first line yekubvuma kwaita bazi reutano kuti chokwadi kugadzirira hakuna kuita sei kukwana. Ende uyezve kuti iwo wagadzirire wari wega wasina kushedza vamwe kuti wawabatsire zvazvisingambozobudiba. Saka tinozvigamuchira zvinhu zvakadaro kuti kana vanhu vakuti yowoyowe isuso tazvikona. Asi mari yatinoda imari yakadai so 3.5 million yataurwa.
Dr. Chireka, vaParrenyatwa vari kuti nzira inokwanisa kungoitwa neZimbabwe pari zvino ndiyo yekudzivirira kuburikidza nekugadzirira pfungwa dzenyu.
Hawa hii na uyakana kandino tigirana na chiremba ne kuti wanese tanga tiki toba tira papi twitter say changa chungo dino tiri ready tine everything saka pabuda no pabudu wa mari ino 3.5 million zakura za kuti no vese vanga wakida kubatira they can now chip in chini chino yanzo itikandiche kuti tinosha ya vanu wanoita ma initiative akadeso but nchi antito zio niche kuti wanu Zimbabwe tino kwa nisako zuhita saka zuhireba ya zio kuti paka ngowana committed leadership in order to let's raise money from my well wishers tino wana wari rich Zimbabwe wanu kwa nisako zuhita I think pambanguwa zakadeso politics number aside tore zedu mara aso wazo tovave go kuti chicha kambu itika kuti zuzipe problem but I think Paris you know wanu tikasa msoro pa mwichete Mario wani kwa ndeni pofambo tupane wanondo kutonito wanita se.
Dr. Bonde, panga pambo ito kuchikiru wakwe kutichirwele chino kuna ngechapinda munyika. Kuburiki zane musikana anu nza haka anga chifu ngizuro nza ane chirwele changari ku Wilkins. Asi, tununga wati marizao tsaka zo zoka uva South Africa achitaiwa ana chirwele ichi. Tichitarisa iyo nyayaka mbu itika munyika ye. Munona nyika yanga yaka gazire. Daya chanachaka batu kwa chirwele itukunzi ibola.
Chini chino chikisa. Nekuti isusu takazongondwa kuti vamwe varwere vakurumidza kuburitswa muchipatara vakutsvagirwa kwokuenda kuita kunge munhu anga asingazivi kuti mumba mungangopinda nyoka asiya madhoo akavhurika zvinhu zvakadaro zvinokonzeresa kuti vanhu hana dzavo dzisagadzikikani panguva yekuti tiri kutya kuti kana ebola ikasvika nemamiriro akaita masystems edu eutano sezvazviri on the ground tiri kutya isusu kuti dai zvikasaitika saka nyaya iyi peyakaitika iyi takanzwa hana dzichirova kuti saka nhai mwari maresults aya akangouya achitaridza kuti ebola yatowamo hatina kana wei yekuziva kuti mwana uyu afamba kupi asangana nani nekuti vanhu vari at risk ndewapi ngatoti tese tingadai takatopinda muhospital muquarantine macho tese because tese tinenge tatowa murisk.
Dr. Chireka, nyaya yedzidziso yakakwana pamusoro pekuti toita sei kana chirwere cheibhola chapinda munyika mune zvamungakurudzira here kuti zviitwe nehurumende.
Yeah, I think panoda kuti kutanga chaiko kune Shuma Chiremba kuti tinoita sei kana munhu achinge asvika pachipatara watiri kususpekta kuti ane chirwere cheibhola ndopanoda kutongobva patongogadziriswa ipapo nokuti pakatadza kugadziriswa ipapo tinoita kuti vanhu vakawanda vari muchipatara vabate chirwere even iyoyo vinhu ichisvo madokita acho tinobata chirwere saka panoda kuitwa proper dzidziso yekuti okay munhu akanga aine temperature fever iya abva ku West Africa kwanga famba mune already ndiro muti munhu ane ebola until proved otherwise so already tikango dzimatanga kuweka tichidaro even zvichi inconvenience munhu iyeye asi tikutoweka tichingo muti suspect chiri kuzonetsa zvedu muZimbabwe ndechekuti matest atikwanisa kuwaida tiyakwanisa kuita matest imomo zvinobatsira kuti munhu iyeye abva angoreleaswa zvake but nevertheless anoendawo kunotestwa kusouth africa handione iri nyaya ingatitse zvayo zvinongoenda kusouth africa zvodzoka vanhu vanoda kudzidziswa kuti kana munhu iyo uchinge wafamba kunyika idzodzidzi kana kuDRC kana waenda kuwest africa uchisvika kana paairport ivawa declare kuti no ndokwandiri kubva 1 2 ukangodzimara wasuspekta kuti wakamboita contact nemunhu akabva ikoko ukangodzimara yavata temperature unofanira kukumbidza kuripota haufanira kuenda kumain hospital unofanira kuenda kuwilkins vanofanira kudzidziswa kuti vanoenda kupi nokuti munhu akangoenda kune chipatara chipi nechipi anovhiringidza zvinhu vanhu vanofanira kuziva kuti ebola center ndewilkins saka anenge achisuspekta kuti ane chirwere chocho anoenda ikoko.
Dr. Bonde, tinoona kuti kana kuno kuAmerica panenge pasina nzira chaidzati dzanyatsobuda dzekuti vakagadzirira zvakadii Zimbabwe ingaiswa papi pakadaro panyaya dzekugadzirira
nekuti tiri padyo neya inonzi epicenter yeepidemic isusu tinotozvitarisa more than matarisina atinotarisa kuna naAmerica nekupi kunzvimbo dziri kure nekuti isusu tiri padyo paWest Africa padhuze nesu.
Avanga vari Dr. Rutendo Bonde, vanovesa chigaro weZimbabwe Doctors for Human Rights, vari parunhare muHarare. Manzwo zvakare kubva kune chiremba vanoshanda vakazvimirira uye vari mukuru weMena Care, Dr. Brighton Chireka, vari parunhare kuEngland.
Masangano akazvimirira oga embulawayo anokwana gumi anga ari nhengo dzeCrisis in Zimbabwe Coalition anoti abuda musangano iri achichema-chema nekusafambiswa zvakanaka kwezvinhu neutungamiri wesangano iri. Masangano aya anosanganisira Bulawayo Agenda, Radio Dialogue, Bulawayo Progressive Residents Association nemamwe. Mukuru mukuru weBulawayo Agenda vaMeli Dube vaudza Studio 7 kuti vakaedza kugara pasi neutungamiri weCrisis kuti vagadzirise zvinonetsa asi hapana zvakachinja. Tungamiri ngomo Studio 7 abata nengo yeBoard reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMehluli Dube avo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka musangano iri.
Crisis in Zimbabwe Coalition chekutanga ndo masangano acho iwayo. Havasi vanhu. Saka masangano iwao ndo anoumba Crisis in Zimbabwe Coalition. Masangano iwao ane zvaanotarisira kuti zvinge zvichitwa. Zvikuru sei nemastructure maviri aripo. Board rinotungamirira crisis nesecretariat inoshandira crisis. Saka kana board inotungamirira crisis yakasarudzwa nemasangano iwayo. Ikaita zvinenge zvisingaendirani nezvataurwa nemasangano iwayo. Masangano iwayo ane kodzero zvokuti aputse board, abumbe board itsva kana kuti vati ivo taakusuduruka. Asi pakusuduruka havarevi ivo kutoti tatoputsa chinhu chatodi, chinhu chatoparara. Kwete, kubuda uku kwekunyunyuta kuti pane zvaitwa neboard zvatisiri kuenderana nazvo, zvatisiri kutenderana nazvo, uyezve pane zvagara zvichiitwa zvatakanga takumbira kuti ngazvigadziriswe asi hazvina kugadziriswa.
Saka muchaita sei semusangano apa? Mongorega masangano acho obuda kana kuti pachataurirwana apa?
Zvatichaita ndezvekuti urongwa handiri kutaurawo ini, chishuvo changu chandiri kutaura ichi hazvisi zvinhu zvati zvaitika. Asi chishuvo changu ndechekuti masangano ose iwaya tisangane. Pane yatinoti coordinating committee, imeeting yemasangano ose anoumba crisis coalition. Saka ndinotarisira kuti tichaita meeting iyoyo. Taita meeting iyoyo tichatarisawo kunyunyuta kwemasangano iwawo, totarisawo kunyunyuta zvakare kweboard ravo ravakatisarudza iwo iroro, toona kuti hapana here pakati patingasangana.
VaMeluhli Dube ndivo board member wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vanga vachitaura vari parunare muHarare nandingamiri ngomo Studio 7.
Yashika nguwe ya tunoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amunotumira. Yekutanga inoti makadii vashamarari weStudio 7, tiri kurali uko amai Mugabe vari kutaura. Totenda murikowo, ndodawo kumoresa vateereri vose, ndatenda ndingafara mukaverenga message yangu Lazarus kubindura.
Blessing na Jonga, ndinokutenda ine nhau dzechokwadi dzamunotipa. Rambai makadaro vashamarari veStudio 7. Ndikwazisireiwo vanhu vese vari muZimbabwe ndichiti chingai zvinhu zvichanaka. Mukaverenga tsamba yangu ndikafara chose, munyori haana kuisa zita rake.
Mumwe munyori anoti makadi Blessing Jonga nevateereri vose veStudio 7. Tanzwa nekubirwa mari dzedu kubhangeti nevanoti mukuru wemusangano weZANU PF vachititengesera zvino zvinoti midhudhudhu nemafarm implements pavanoti zvinoda clearance kupolice. Vachiuri ngavaongorere nyaya pabhangeti police.
Verengaiwo tsamba yangu, munofara here vashamarari veStudio 7? Ndikwazisireiwo hama dzangu kwaGutu, kwozoti yambuya nasekuru vangu vandinavo kuno kumasvingo kwaChirumhanzu. Ndini wenyu Renius kwaNgware.
Mumwe munyore anoti dai musirimi Studio 7 amene kuti kuchikombedzi taidini, tingadai tisingazivi zvinoitika munyika. Basa munogona, rambai makadaro. Ndini Zakaria Davidson kuchikombedzi.
Mumwe mutereri anoti hello Blessing Jonga and crew, basa sebasa chikwata. Tinotenda nekuti panhau dzechokwadi dziri kuitika muZimbabwe isu tichizivawo tiri ku South Africa. Ndikwazisireiwo mhuri yangu kuZimbabwe. Ndikwazisireiwo mudzimai wangu andinai pano. Ndatenda nditi Ranzvenga. Aiwa, nguva ndo inenge yaita shanje. Tichaenderera mberi tichiverenga idzo tsamba idzodzi mangwana.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa zuva ropasi rose remadzimai ekumaruwa kana kuti International Day of Rural Women.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei ma text messages panamba dzinoti 12024650318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Amai Grace Mugabe vanoshora zvikuru mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru kumashonaland Central.
Vamwe varairidzi vanobuda musangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vachibva vaumba rimwe sangano idzva revarairidzi.
America inobatsira masangano akazvimirira muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka iyi. Ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri. Toti murare zvakanaka vateereri.